This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pano pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kurume 20 2016. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba vachangotanga mabasa vanoramba kusaina magwaro ekupinda basa muhurumende kana kuti macontract, ukuwo hurumende ichiti haisi kuzofa yakaitanawo hurukuro kusvika vatanga vasaina magwaro aya. Imwe nhengo yeparamende vaJames Maridadi vanomirira mabvuku vari veMDC vonyunyuta nekusapiwa mhinduro pamubvunzo wavo wekuti sei mutevedzero mutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vari kuramba vachigara muhotera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Zvinonzi paita kupesana pakati pehurumende navana chiremba vachangotanga mabasa avanonzi vari kuramba kusaina magwaro ekuti vapinde basa muhurumende kana kuti macontract, vachiti ari kutyora kodzero dzavo sevashandi. Uko hurumende inonzi nechishanu yakaramba kusangana navana chiremba ava kuti vazeye nezvegakava riripo, iro rakatanga mwedzi wapera, ichiti haigone kuita hurukuro navo sezvo vasiri vashandi vehurumende nekuti havana kusaina magwaro aya. Nechitatu chapfuura, vana chiremba vadiki ava vanonzi vakanyorera kugurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa pamwe nekuHealth Services Board vachiti gwaro ravari kunzi vasaine iri rinovaninipisa sekunge vari kutanga kudzidzira mabasa asiwo vakatopedza zvidzidzo zvavo kare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende. Asi tabata Dr. Rutendo Bonde vanoisa chigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Gwaro ndereyi ezvekutanga kusingatanga kuzvidzidza. Gwaro ndereyi ndiri kutongera mazuva atakatanga isisi kushandira hurumende. Hatina kumboshanda negwaro kana kushanda yamuri kuti contract pachingezi. Hatina kumboshanda nayo. Takangosainirwa maassumption of duty form dzedu tikati obatsira vanhu tikashanda internship yedu zvakanaka. Saka gwaro iri ndisingotarisa rakarerekera kuti hurumende chete inakirwe nekushandirwa asi mushandi asingafari. Saka igwaro rakanaka here iroro?
Iro dambudziko riripo iri ringabatawo here vana veZimbabwe pachavo?
Kana hurumende inachiremba achangotanga haakwanisi kuenda kunobatsira vanhu muzvipatara kusvikira wasaina iro gwaro ravo ravari kutaura iri, zvinoreva kuti hakuna ba machiremba anobatsira vanhu. Ezvisinoziva kuti machiremba echikuru vanozoita zvekushedzwa neivo vana vadiki vabuda muyunivhesiti iko zvinoizvi. Saka kana kusinaivo vana ava kuti vaende kunokontinua training yavo vari muzvipatara, zvinoreva kuti vanhu vese vacharwara tichangogara mumafii. Saka izvi zvotinosaisa kuti pambumbiro remutemo reconstitution kutyorwa kwekodzero kukurusa kuti vanhu vaamba vachingoita sekungogadzirisani uyezve gwaro ravo iri ravari kutaura iroro ichiti kuti vanhu vari kunze kana vamwe vanhu independent stakeholders havana kumbowana mukana wekumboritarisa kuti vakanaka here zvinoda kumboriona wambotitsanangurira yavo wambotiudza kuti vari kusungei iyeye hurumende kukwanga vaudzisa tiri kuona kuti zvinhu zvavari kufunga izvi zvinogona kuzova vakanganisira quality of care kumupenzi kuti vazoonekwa kunge vari hurumende iri kuchikora kwezereje vanhu.
Vanga vari sachigaro weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Rutendo Bonde, vari parunare muHarare neStudio 7. Mumiriri wemabvuku mudare reparamende vaJames Maridadi vebato reMDCT vanoti vacharamba vachirwisa kuti vana veZimbabwe vazive kuti sei mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vachiri kuramba vachigara muhotera iyo hurumende ichinzi yakavatengera imba kuHighlands muHarare. VaMaridadi nechitatu chapfuura vakasimudza zvakare mubvunzo uyu muparamende, asi mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanonzi vakavati vaite zvekunyora mubvunzo wavo kana vachida kuti vawane mhinduro. VaMpoko vanonzi vari kugara muhotera iri kubhadharwa mari inonzi ingada kusvika mazana mashanu emadhora pazuva panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotyisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaridadi pamusoro penyaya iyi.
Mudare reparamende panoita nguva yekuti vedare reparamende vaMP vanobvunza makurukota ehurumende mubvunzo unoenderana nezvinangwa zvehurumende. Saka ini ndakati ndaindibvunzawo mubvunzo wekuti chinangwa chehurumende chakamira sei kana vice president vakaita vice president kwane gore nemwedzi inoraudzira yadarika vachirongogara muhotera matumirwa kuti vari kubhadhara mari inosvika yakuma $480-$500 pazuva rega rega. Iyairi mukati mechakasara kudai so kune nzara inotaura chirumunzara inoridza mhere, asi uno munhu achigara muhotera asi pane mukana wekuti anokwanisa kunge achipiwa imba inoti dzimba dzacho dziriko. Saka ndomubvunzo wandakabvunzawo. Saka vamudhenda vakaona zvakakodzera kuti vati aiwa vice president agopinda mubvunzo wangu aite kunyorwa pasi, asi mubvunzo yakwanisa kuti vapinde unoti ndasingabvunze zvinhu zviri kure navo, ndaibvunza zvinhu zvavari mukati mazvo kuti sei muri kugara muhotera, haikwana kuti sei vanhu vachigara muhotera sekuti sei ini muri kugara muhotera. Saka mubvunzo wacho wanga uri dunga munhu ndaivimba kuti mubvunzo yakwanisa kuti ungopindurika ipapo ipapo, asi zvisinei zvakaramba.
Saka makakwanisa here kuzoita zvokunyora sezvakakurudzirwa navamudhenda?
Handi unyore pasi mubvunzo wohapi, ndina chekuunyorera pasi mubvunzo unofanira kuti vamupoko vakatounzwa. Kana vari munhu ane hunhu wavice president wemutedzi wemutungamiri wenyika vanofanira kuti vaende kuna vamudhenda wodza vamudhenda kuti aiwa mubvunzo uchangoupindura nyange usina kunyorwa pasi, nokuti handina chandounyorera pasi nokuti mubvunzo wakabvunzika zvakanaka. Saka mubvunzo wanozva kuti mubvunzo uri pamuromo wemwana wega wega wemuno muZimbabwe kusanganisira even mhuri yavo nazaivhini iyo mutungamiriri wenyika vamugabe mubvunzo ndiri vambomupa kuti sei muri achiri kugara muhotera. Munhu asiri kubvunza mubvunzo wenhuchetera vamuoko asiri kuzvibvunza, asi vamwana vanhu vese kudraivhin kuna president Mugabe kusvika kune munhu ari mwana akazvarwa nezuva akanzwa kuti baba ava nevapura gora gara muhotera mubvunzo waangangoda kubvunza uwo.
Vanga vari mumiriri wemabvuku muparamende vaJames Maridadi veMDCT vari parunare muHarare neStudio 7. Gwaro richangoburitswa neZimbabwe Statistical Agency kana kuti ZimStat rinoti zvinhu zvakatengeswa kunze neZimbabwe mukati memwedzi miviri yekutanga kwegore rino zvichienzaniswa nekutangawo kwegore rapera zvishoma zvikuru. Gwaro iri rinoti Zimbabwe yakakwanisa kutengesa chete zvinhu zvinokosha madhora anoita 459 million zvichienzaniswa nezvinhu zvayakatenga kunze zvinokosha $839 million panguva imwe cheteyo. Nyanzvi mune zveupfumi inoshanda yakazvimirira vachaosi mutasa vanoti izvi zvakanyanya kukonzerwa nekuti Zimbabwe haina zvigadzirwa zvairi kuburitsa mumaindastiri ayo.
Icho chinhu chinofanira kunge chiri chokwadi nekuti isusu hatisina chatiri kunyanyotengesa. Sekuzova kwamunoita maindastri zvedu hatisina indastri yatingataura nezvayo. Tozotiwo kunyaya yeagriculture kuzvirimwa uku tinoona kuti tine dambudziko redrought, mvura yakanonoka kuuya gore rino, saka iri kunaya hayo iko zvino, asi hainatsi kutipa go ratinogona kuti tinatotengesa zvirimwa zvedu. Kunyange vefodya vanga vachimbotiwanira business kutengesa kunze, hazvina kunatsobuda zvakanaka. Pane nyayawo yekudzikira kweupfumi hwenyika kuri kuratidza kuti hapana chatiri kuburitsa kumaindastries edu. Taa vanhu vari kungotenga kazhinji kacho kubva kuna masouth africa, vanhu vazhinji vangova vanotengesa mugwagwa zvinhu zvavari kuwana kunze kwenyika.
Chii chiri kunyanyoitawo kuti Zimbabwe itadze kunge ichigadzirawo zvinhu zvekutengesa kunze kana zvekutengesa munyika pane kuti ingorarama nekutenga kunze?
Chiri kunetsa chikuru ndechekuti hapana mari yekuti vanhu vakwanise kunge vachifambisa maindastries. Senzwa kwamuri kuita, vazhinji vakavhara maindastries, vanhu vazhinji vakabudiswa mabasa. Saka nezvimwewo zvidiki zvataigona kugadzira tega tichitengeserana, hatisi kukwanisa kuita izvozvo. Chimwe chiri kukonzeresawo izvozvo ndechekuti zvinhu zvinobva kunze zvakati chipei pane zvinenge zvichigadzirwa muno zvati wandei. Pane zvinhu zvakawanda zvinobva kunana China, zvimwe zvinobva kunana South Africa. Mukatora kana muenzaniso wemotikari chaiyo, zviri nani kutenga mota kuJapan pane kuitenga muno kana tichitaura nezvemutengo. Saka zvinhu zviri kugadzirwa muno zvacho zvishoma, zvacho izvozvo zvinenge zvichitidhurei pane zviri kuuya maimport.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemunyori mukuru musangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vaMakomborero aruzivishe. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 mukoma Makomborero.
Ndinotenda nekutiudza kwamaitata mupenyu.
Mukoma Makomborero, mukatodza kuti zvinhu zvakamira sei muzvikoro zvepamusoro izvi?
Zvikoro zvepamusoro zvinhu mamiriro azvakaita tingati inyonganyonga, nokuti tikatarisa panguva ino yatiri, vadzidzi vakawanda vanosvika zviuru nezviuru havachikwanisa kupinda pazvikoro nekuti havana kuwana mari yekubhadhara chikoro. Tatarisa kudaro, dambudziko guru ratinosangana naro inyaya yezvinhu zvakaita seeducation material, kuti zvikoro zvavari kuita kumaunivhesiti nekumakoreji vari kunyanya kufokasa on recruiting mastudents akawanda kudarika mafacilities avainawo. Saka vaya kumalecture room pane mamwe malectures akawanda aringachiklasa, ekuti vana maklasi akasiyanasiyana vanonyachisangana palecture room 1 vokenawestia mastudent tocomputa ratio its very low to the extent enti maybe there is on average 28 computers for everyone student currently. Infrastructure iripo ishoma zvikuru zvekuti hapana kana vanachikoro hakwanisi kuti vapinde mulibrary vese 1-2 angari mastadisenda akaita kunge mastadisenda madiki diki ekuti mabhuku achona mashoma hakwanisa kuti vabhorowo vanoenda vari kudzimba dzavo. Rimwe dambudziko rekuita nepekugara pevana vechikoro. Saka vanachikoro vazhinji vari kuwanikwa vakuabhisiwa nevanhu vanenge vachigara munharaunda nenzvimbo dzavanenge vachigara for accommodation. Inyaya vasikana vekuti vanamapleasant kujosefba umarare inoona magadheni dzavaaigara mudishonaa nekuda kwekuti pachikoro chakaita seinvest of zimbabwe pane mastudents 15,000 asi vanokwanisa kuti vangopinda muhouse of residence vanowanikwa vari 4,000 chete. Saka vazhinji ava havagari muharare, havana hama muharare, they are forced kuti vatsvake pamwe pekugara apa mari dzinenge dziri shoma dzinenge dzisamira kuvaita ikonomi yedu.
Saka ndio mamwe matambudziko ari kuonekwa muchikoro.
Mataura nyaya yemari kuti vamwe vadzidzi vakatadza kudzokera kuchikoro nenyaya yemari. Imari dzakawanda zvakadii dzanga dzichidiwa nemayunivhesita?
Mari idzi dziri kutangira kubva pa $600 kana taura zvanga inflation of Zimbabwe. Then katatu hazvina midnight ma $700. Kati akunda kunona sekuti ma $2,000. Tolisi njoti tiri kumatipilele msauti. Wana hazi mbapo school of mine. Imao, unitangira pa 1.7 na shafti kuma 2,000. Teni, itukarisa kuma poli, nekuma church college. Mafiza achu na ma $450. Hazi mafiza haya, kujura kwa hali kuita, dami tukwa njire kutumika pana mari. Wana mari, wana rukuti ambura. Wana wabirika, wana mabazi. Saka imari nge kawanda shukuru. Ipokuwa na echikuru wa ngaida kujita.
Saka imi muri kumboota ura irene hurumende seva dzidzi kuti igadzirise matambudziko amuri kusangana nawo.
Hurumende edu isuse vanhu vechinhasi. Takatopindikana nayo. Takazama kunyora tsamba kuna Minister for Industry and Education vaJonathan Moore. Ndifunga tava zvokukwanisa mwedzi. Tsamba iyi yasati yapindurwa. Kuti tinde tinovaona paofisi pavo. Vanenge vasingadi kuonekwa. Saka tichiona kuti zvikunoita kuti tizvisane kuti tizvitsva idanho rekuti tinoona minista. Tainge taona kuti vamavice chancellor maprincipal nemad havasi kutaurika navo papanyaya dzinenge dzisi semastudent. Takazama kutaura navo kusvika taona kuti aiwa vanhu ava havasi kunzwisisa. Tikati regai tiende kuna minista. Saminista zvauri kunonzwisa aitinga vanenge vachida kuti tichatewo dzimwe nzira ofisi zvatiri kuita sova tichava meeting maprofinces nemapfunzo akasiyana-siyana sesvinhu raperere tovakuri zimbabwe yunivhesiti uko kuri kutambukwa zvisatinazvidzo tichiona kuti pamwe tikadzokera munetira nzira yekuratidzira zvikuru pamakambasi tembetama kuti kwose pematambudziko akusanganisa nawo tichimboratidzira ndio tichida pamwe vangatinzwisa nekuti pari zvino havasi kana kunzwisa kuti vatave kuti no ngatitei chiri mapayment plans efees ndo mamwe mapropozo atatinawo kozi zvinyaya kuti afecta vanyaya yemafees dzanga zvimada ipapo ipapo.
Aiwa tinokutendai mukoma makomborero nekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kubva kumunyori mukuru wesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vamakomborero aruzivishe muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hamawadiwa chinobhururuka chinomara nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri tosangana zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing. Nzwisa yekambo nzara kubva kuna Victor Kunonga sezvo ngo yedu yapera rakaita mbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanachiremba vachangotanga basa muzvipatara zvehurumende vanoramba kusayana magwara ekupinda mabasa kana kuti macontract. Imwe nhengo yeparamende vaJames Maridadi vanomirira mabvuku vari vebato reMDCT vonyunyuta nekusapiwa mhinduro pamubvunzo wekuti sei mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezera mupoko vari kuramba vachigara muhotera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Mavhilasi Muhlanganya uye.